manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateriri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu ndira 8 2025 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City, ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimpax inoti mvuu gumi nepfumbamwe dzakafa mwedzi wapera uye iri kuferefeta kuti dzakafa nechikonzero chei. Nhasi tine hurukuro namuzvare Justina Mukoko nezvekurudziro yevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vakashaya vaJimmy Carter yekuti vaburitswe muhutapwa mushure mekunge vapambwa muna 2008. Vatalend Rusere vari kunzi vakapesvedzera mhirizhonga kuMozambique vanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nhasi. Ii ndiyo mimu ya msure nao zedu za nasi zichoya kwa muri chibakuno ku Studio 7 ili mu Washington DC. Zimpax nezuro yakaburitsa mashoko ekuti pane mvuu gumi nepfumbamwe dzakafa kusapi safari nechirundu uye yatanga kuongorora chakakonzera kuti dzife. Mvuu dzave kuchengetedzwa nekuda kwekuti dzave kutyirwa kuti dzinogona kutsakatika pasi rose. Ko chichiri kupawo kuti mhuka dzife muZimbabwe sezvo kuchivero kwakafawo hove nezvipembere. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano rinoona nezvezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu.
Zviri kuratidza kuti pane dambudziko rakakura rekukanganiswa kwemvura madhamu edu nekuda kwepollution. Handizivi kuti iri kubva kupi pollution iyoyo muarea dzakafa mvuu, asi zviri kuratidza kuti seZimbabwe tatova nedambudziko guru rekuti mawater bodies edu haasiri kuchengetedzwa zvakanaka. Zvinokwanisa kunga iri mining kana chii zviripo konzeresa kuti poison yakaita sana cyanide kana mercury zvimwe zvinhu zvinokwanisa futi kukanganisa mawater bodies zvouraya aquatic life yedu.
Tichitarisa nyaya dzekuchera zvinhu zvakaita segoridhe nezvimwe, ndivanani chaizvo vari kushandisa mishonga inogona kunge ichikuvadza mhuka i?
Pane vemuno atinoti makorokoza aya vanongochera vachimhanya vachienda havasi pasi pemutemo zvavanoita. Vazhinji vacho vanoshandisa mercury. Tochiuya kumachina, asi kana tichiti machina tinofanira kuziva zvekare kuti vari kushanda nehama dzedu zvikuru sei vakuru vakuru vanenge vari muhurumende, ndo vanenge vari matingati masilent partners, vana muzvina bhizimusi vasingazikani mazita avo. Machina havaremekedze mutemo, havaremekedze environment, havaremekedze vagari venharaunda. Havana chavanoremekedza munyika muno, chavo kutora the mineral yavari kutsvaka kuenda kwavanoenda.
Ko veema havasi kukwanisa here kugadzirisa dambudziko iri?
Veema vakutadzawo kuita basa ravo nekuti mining muZimbabwe ibhizinesi raani vakuru vakuru vezvematongerwo enyika, vakuru vakuru vesecurity sector vanenge vari imomo. Saka vanofanira kunge vachimisa zvinhu zvakadaro vanongoudzwa kunzi dzokera kumashure. Apa panapa pane chimbambaira panopisa.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu vari parunare muHarare. Asi muzinda wechina muZimbabwe unogara uchiramba kuti makambani enyika iyi haatevedzere mitemo yenyika. Dare Ramaja Street Muarare Ranyima Sachigaro Wesangano Re Southern African Human Rights Lawyers Vatalent Rusere Mukana Wekubvisa Maria Chibatiso kuti vatongwe vachibvakumba panyaya dzavari kupomerwa dzinosanganisira yekuchikora mutemo wekupinda nekubuda munyika pamwe nekunzi vakakonzera mhirizhonga kuMozambique nemuSadak nemashoko nemifananidzo yavanonzi vakatenderedza padande mutande vachiti sarudzo dzenyika iyi hadzina kufambiswa zvakanaka. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
Mutongi Ishane Sumatova ati anobvumirana nemuono wevachuchusi wekuti varusere vanogona kutiza nyaya yavo isati yatongwa kana vakaburitswa mutirongo nekuti vakatombobuda munyika vachishandisa nzira dzisingabvumirwe uye vasina magwaro ekufambisa. Atiwo dariraona zvisingakodzeri kuti vabhadhare mari yechibatiso nekuti hapana pekuzovatsvaga kana vakatadza kuya kudare sezvo vasina nzvimbo kana musha wavanogara muZimbabwe. Varusere vakasungwa musi wa23 zvita gore rapera mushure mekudzingwa kuBotswana uko vainge vaenda kunotsvaga upoteri asi ivo vakaudza dare kuti vakaita zvekupambwa nekushungurudzwa ndokuzoendeswa kumatikitiva eCriminal Investigations Department wave usiku. Varusere vanonzi vakatenderedza maWhatsApp audio nemavideo vachikurudzira vanhu vekuMozambique nemuSadik kuti vasatambire kukunda kwebato reFrelimo musarudzo dzakaitwa kuMozambique muna zvita gore rapera. Chuchusi vanoti izvi ndizvo zvakakonzera mhirizhonga yauraisa vanhu vanodarika madzana maviri nemakumi manomwe kusvika pari zvino. Varusere vari kuramba nyaya iyi vachiti dai zvavakaita yaive mhosva vangadai vakasungwa kuSouth Africa pavakataura mashoko aya pane penyuro yeSABC. Mune imwewo nyaya mudare iri mutongi anyima vaTimothy Chiminya avo vanozviti mambo munhu mutapa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba nyaya yavari kupomerwa yekuzvidza mutungamiri wenyika nekugadza madzishe zviri kunze kwemutemo weTraditional Leaders Act. Mutongi ati vachiminya vakabvisa Ishe Seke vaStanley Chimanikire vakagadza vamasimba Rubatika zviri kunze kwemutemo uye vati izvi zvave kukonzera kusagadzikana munzvimbo iyi sezvo Ishe chaivo vachimanikire vave kutadza kuita basa ravo. Gweta ravachiminya vaGift Mutisi vati dare rati kana vachiminya vakasunungurwa vanogona kukonzeresa mhirizhonga zvekare.
Saka nokuda kwaizvozvo kuri kunzi nokuda kwauri zvakaitirwa madzishe saka nevanhu vari pasi pemadzishe ivavo vanenge vasina kuvaroka.
Kubvira muna kukadzi kusvika muna Gumiguru gore rapfuura vachiminya vari kupomerwa mhosva yekubvisa madzishe nekugadza mamwe zviri kunze kwemutemo kumatunhu emasvingo neMidlands uye vachuchusi vanotyira kuti vanogona kuramba vachiita izvi kana vakabhadhara mari yechibatiso. VaFrancis Makai avo vanoshanda navachiminya vachibva kugope mudunhu reMidlands vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vachiremekedza mutemo havana kufara nemutongo wapihwa nedare.
Hatina kubatika zvakanaka pakuti dzeu yarangwa ichiri vachakakonzeresa murovha kwachisiteke kwacho imhutapa vasivo vakakonzeresa.
VaMutisi vati vachanzwa kubva kuna vachiminya kuti vopikisa mutongo uyu here kudare repamusoro reHigh Court. Varusere navachiminya vanzi vadzoke kudare musi wa22 ndira kuti vazoziviswa zuva ravachatongwa. Munemo nyaya mutongi wedare reHigh Court vapisirai kuenda vambomira kutura mutongo pachikumbiro chana muzvina bhizimisi vaMike Chimombe nava Moses Mpofu chekuti vatongo vachibva kumba panyaya yavari kupomerwa yekushandisa magwaro emanyepo kuti vapiwe basa rinokosha mamiriyoni manomwe nemazana manomwe ezviru zvemadhora ekuAmerica kuti vatenge mbudzi pasi pechirongwa chePresidential Goat Scheme. Vaviri ava vakaudza dare kuti vakazvipira kubvisa madhora zviru zvishanu pamunhu kuchengetesa mapasipoti namabharani wedare pamwe nekupa dzimba nemapurazi avo sechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba asi vachuchusi vari kupikisa chikumbiro chavo. Vaviri ava vakanyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nedare raMagistrate uye vakakwira kuHigh Court vachiti pane zvashanduka kubvira pakaitwa mutongo wedare raMagistrate. Vachimombe navamupofu vakasungwa muna chikumi gore rapera necommission inoona nezvekudzivirirwa kweuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangucha.
Vateereri yechino ichiziviso chakakosha. tave ukwanisa kukupa inau zedu pa VOA Shona WhatsApp channel uye nepa Facebook mazuwa ose. Kana mchida kubatana nesu padande mtandere WhatsApp, vurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, mochaga pakanzi VOA Shona motifarira kana kubaya follow. Muno kwanisa wakuenda pa Facebook page yedu, patuno kupai link ye WhatsApp channel ye VOA Shona. Govana inevamwe na uzi Studio 7, zinotema zisina divira zakarerekera. Vanorarama neusope varikurudzira hurumende kuti ivawanise zvikwanisiro zvakaita semishonga kugadzirisa dambudziko rechirwere chegomarara icho chiri kuuraya vakawanda vavo. Godfrey Mtimba anotipanyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 vane usope vanoti denda iri riri kuvapedza sezvo risingarapiki muzvipatara zvemunyika izvo zvisina mishina yekubata chirwere ichi chisati chakomba. Mozare Ignace Gurune vane usope vanoti chirwere ichi chiri kuuraya vane usope vakawanda.
Saka tombotarisira kuti pakaitwa budget ra 2025 takambokumbira kuti dai pawanikwawo allocation inoinda kuvanhu vane albinism kuti kwanise kuwanigwa mishini yokuti tigokwanisa kuongororwa kenza isati yanyaya kuindisa tiwanewo medication yokuti tikwanise kurapiwawo kenza muno munyika medu nokuti yatiparadza zvisingaiti.
Amai Vimbai Manyara vekwasadza kuchivhu vanoti mishonga yemafuta yekudzivirira chirwere ichi inodhura uye vakawanda wavo vanotambura.
125 mil Renivia rikukosta $22 to $25 of which isusu tinoda kana mabhodhoro 3 kana mabhodhoro 4 pamwedzi, saka zvinotigoshera.
Vanotungamirira mabasa musangano reZimbabwe Albinos Association vakuda kwashe masvinyange vanoti zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana zvevanhu vane usope zvinoshayika nekuda kwechirwere chegomarara.
Tinoramba tichikurudzira hurumende yedu tide yaita decentralize this cancer treatment facility kumaprovincial hospitals ose so that whoever feels he needs to be tested anokwanisa kuwana that help in time to save life.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Kudzanai Masinire vane chipatara chavo cheMasinire Medical Center mumasvingo vanoti dambudziko rechirwere chegomarara rinosvika pazvikamu gumi kubva muzana kuvanhu vane usope muAfrica. VaMasinire vakurudzira veutano kuti
ichokwadi vanhu vane zvinowanikwa nokudzidzisa varwere vealbinism kucreate awareness nokudzidzisa population vanhu vese zvavo vemunyika nokudzidzisa varapi zvakakosha kuti vanhu vane albinism vabatsirwe kuchengetedza ganda ravo nokuvapa mishonga atoti masunscreen ayaya.
Dr. Masinire vati chirwere ichi chinowanza kukurira vane usope vane makore ari pakati pemakumi matatu nemakumi mana. Vaenderera mberi vachikurudzira kuti zvipatara zvose zvikuru zvematunhu enyika zviise vana chiremba nanamukoti vane unyanzvi nezvechirwere ichi.
Vanoita vana chiremba vakasangana atoti multidisciplinary teams vanamukoti vanodzidzisa nezveawareness, vana chiremba vanonzi madermatologist, vana chiremba vanonzi masurgeons vanogona kuzooperator kenza, vana chiremba vanonzi maoncologist vanenge vachizobatsira vaya vanenge vadiagnose vane kenza, vaya vanobatsirawo even nokutaura vepsychology neinei. Kuda
hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi reutano munyika sezvo mutauriri waro vaDonald Mjiri vati vari pazororo. Vakati taura nemumwe wavo amai Jocelyn Chimonyo avo vakati tiise mubvunzo patsambambozha iyo yavasina kupindura panguva yekuenda pamhepo. Gwaro rakabudiswa pakaverengwa vanhu munyika muna 2022 repopulation and housing census rakati vanhu vane usobe vanosvika zviuru zvipfumbamwe nemazana manomwe ane makumi mana nemanomwe 1747. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. European Union nasi yashoropodza mashoko evakasarudzwa kuva mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump ekuramba kubuda pachena kuti havasi kuzoshandisa mauto here kuti vatore dunhu rinozvitonga asi riri pasi peDenmark reGreenland ichiti mashoko asina nematuro ose ichitenda kuti nyika dziri mugungano iri dzinomanikidzwa kudzivirira chitsuwa ichi kana vaTrump vakapinda nechisimba. Mapurisa emuJohannesburg, South Africa, nasi ati vanhu vashanu vasungwa pamba pevaimbova mutungamiri wenyika yeSouth Africa, vaNelson Mandela, nemhosva yekuwanikwa vaine motokari yakabiwa pachishandiswa pfuti nekuvewo nepfuti isina kunyoreswa. Imba iyi yapindwa nemapurisa zvitevera kurumwa nzeve kwakaitwa nekambani inotevera dzimotokari dzinenge dzabiwa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nasi tine hurukuro nava takazvidza chigodora avo vakaberekerwa kuZumba vakazodzidza pamure wa mission nemuHarare, mushure mezvo vachizoenda kuBulawayo uko vakadzidzira course yeengineering. Vakazomboshandawo muZimbabwe vachizosimuka vachienda kuBritain uko vave kugara pari zvino. Ngatinzwe hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kuuya kuBritain ndakauya nokuda kwokuti mudzimai wangu akawana mukana wekudzidza kuva mukoti kuno, saka tikachita hamungagari nzvimbo dzakasiyana. Ndo pandakadarika mhiri ndikauya kuno tichiteera mudzimai andange ndaroora.
Mave ikoko zvii zvamuri kubata vachigodora?
Chekutanga ndechekutongoti handina kuzouya ndichinoita engineering, iko zvine zvindavanoti masocial workers, vanhu vanotaura nevanhu nekubatsira vanhu kuti vararame zvakanaka mumatunhu. Ndo basa randinobhadharirwa zuva nezuva, asi nepadivi apo ndinoitawo zvimwe zvinhu zvakasiyana siyana tike kuti ndava nechano yangu yekutiwo ndinotaura nhau ndichikapa zvimwe zvakasiyana siyana inonzi Champions Network TV. ITV yandiri kuti ramangwana rayo ichatova TV of choice, asi iko zvine zvatiri kungoita ndezvekungotiwo tinopota tichisa nhau dzinenge dzichibuda munzvimbo dzakasiyana-siyana pachannel pedu, ende uye tinotiwo kana kuine zviri kuitika tinozviisa pachannel pedu. Ndinopa muenzaniso wekuti pana madhiraivha airatidzira kumabhodha eZambia, takaita mukana wekuvabatsirawo vachiuya vachitaura zvinhunha dzavo, zvinova zvakazonzwikawo nehurumende yeZambia iye zvine zvivapa pachinzvambo chekuti vaakutaurirana. Saka ndo zvimwe zvinhu zvatinoita paChampions Network TV.
Saka pari zvino muri kutepfenyura muchiwanikwa papi nevanoda kunge vachikuteererai kana kukuonai?
Iko zvinezvi tiri paYouTube, vanhu vakangoti Champions Network TV, asi tatanya nokuredu vanotiteerera vaakusvika zviuru gumi, asi tiri kutarisira kuti panopera gore rino tinenge taane vanotiteerera vanogona kusvika kuzviuru makumi maviri achidari.
Mune vatori venhau vamakapinzawo mabasa here?
Tine vaviri vari kuZimbabwe iko zvinezvi vanopota vachiita news vachitumira todzisa pamasaisai ipapapo, asi nekufamba kwenguva mashandiro atoda kuti tiite ndeyekuti tinenge tiine macorrespondents munzvimbo dzakasiyana siyana, so that patinoita kuita news item yedu tinenge tingouyisa zvabva kumatunhu akasiyana siyana uye dzakabva kunyika dzakasiyana siyana.
Mune zvamuri kuita here zvekubatsirawo kusimudzira kungava kunharaunda kwamakabva kuZumba kana iko kuUnited Kingdom kwamuri?
Ndiri kushanda ane chikoro chekudzidzisa mabasa chemechanics ari kuMhondoro, ndekuti ini odzo ndirivo kwaMurewa, ndakazovakawo musha kuMhondoro kwaMubayiro. Saka aripo anonzi veTanaka Industrial Training Center, vana vanenge vari ipapo ndiri kubatsirana navo. Chandiri kuita ndechekuti chekutanga gurupu rega rega repaTanaka Industrial Training Center ndiri kuvatumira vanhu vanovadzidzisa kufambiswa kwezvemari, kuitira kuti pavanopedza kuvava maqualified mechanics whatever, vasangofunga kuti kuenda kubasa ndo yega vanogona kutotanga, uda kutanga mhindu dzavo vachiziva kuti mari dzinofambiswa sei.
Mune ungu ya kadi matanga chirongwa ichi, uye muruku ushanda ne wana wakawanda shakadi?
Wana watakato jizisandile grupu la dari kaini. Asi nda shanda ne mrizi weta naka industrial training center ndoku nganda ne makore mawiri. Uye itumuchi nchandili involved ilipo inwenzi MVPV, which is Men of Valor, Purpose and Vision. Unova urongwa ukuda kuwa kamo nurume kutitiwe 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 mbondi munurume chiko. Tingamutura se kutitiwe adzokele pati mbochake se munurume.
Avo vangavari chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuBritain vatakazvida chigodora vari parunare kuBritain kwakare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mochirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nasi tiri kutarisa nezverufu rwevaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaJimmy Carter. Mutumbi wavakata uri mudare reCongress muWashington DC umo uri kuonekana nevanhu. Vakata munhu aigara achitaura nezvekutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe. Muna 2008 akashora zvikuru nyaya dzekupambwa nekuitwa kafira mberi kwevanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu. Vakanyanya kutaura nezvenyaya yamuzvare Justina Mukoko avo vakapambwa mugore iri. Muzvare Mukoko vaitungamira sangano reZimbabwe Peace Project. Tavabata kuti tinzwe pfungwa dzavo nezvemashoko avakata ekukurudzira United Nations kuti ipindire pakupambwa kwavo.
Pandakabuda ndichinzwa vanhu vakabatikana nenyaya iyoyi zvinosanganisira vaJimmy Carter. Ndakanzwa kudzamirwa kuti munhu asinga ndizive anzwa kurwadziwa nekurwadziwa kwandakaita inini. Saka kwandiri munhu ano akaratidza utungamiri zvisinei nekuti tanga takapatsanurwa nezvinhu zvemabaira akatipedu. Asi vakaita kuti nyaya iyi izivikane kumusorosoro zvanga zvisingakwanisi kuitwa nemhuri yangu kana dzimwe shamwari dzangu dzepedyo.
Mungati mashoko akadaro angadai akabatsira here kuti musazoitwe kafira mberi zvanga zvaakuitwa vamwe mazuva iyayo pamanga mapambwa apa?
Inini nanhasi ndinofunga kuti kutaurwa kwakaitwa nyaya yangu nezvinhanho zvayakasvika zvakaita kuti ndichengetedzwe. Vanhu vanga vakutya kuti vakazenge vatora mweya wangu zvanga zvichisarira mumaoko avo.
Tichitarisawo idzo nyaya dzekurwira kodzero dzevanhu, mungati dziri nyore here tichitarisa zvamakasanganawo nazvo muupenyu?
Haisi nyore blessing. Zvikuru sei ukatarisa basa racho, ibasa rinofanira kunge richiremekedzwa. Asi zvinozoitika ndezvekuti ibasa rinoita kuti usangane nezvakawanda zvinogona kukanganisa upenyu hwako sezvandakasangana nazvo.
Chii chinoita kuti muite chidokwa dokwa chekuti murambe muchienderera mberi nebasa rakadai?
Inini ndakarwirwa upenyu hwangu ndikadai ndisipo, saka ndofunga ndine chichambi chekuti ndirambiwo ndichiuritsa mashoko ane chekuita nekushungurudzwa kunoitwa vamwe.
Murwiri wekodzero dzevanhu muzvare Justina Mukoko vachitaura vari parunare muHarare. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mbega zvamunofunga.
Muri yeStudio 7 vateereri nevashamarari vacho muri sei? ndofunga muri wadi kumatimana inika kwa muru kunda mbota urozo wangu panapa nezikoro za huda kufurwa zinda andru kuona anzi zikoro zichifurwa pando parutanga inunzi heritage based learning yewana ukataza wakuru we muru mende wanitanga zinish wambo nyori zinish nana zimsek jese zwanu ngo introduce iyo wana wawaku nyora bunzo the complete yevaka abolisha kanoti yevaka misa kuti tafutanga zimiseke asinge iri kunyore vana vavo kuti vanoenda zvikoro zvinodhura zvinoizwa iyo complete yevakarambidza iyo isu vedu kana vachingofonyorwa hazvishandi zvinoizwa nehurumende itinei
studio 7 makadiko isitiri panhau yekumozambiki Mozambiki chapo ari kutarisira kunzi achatonga muzino pa 15 January. Mubvunzo wangu ndewekuti anotonga ani iye chapo akaruza kana constitutional court yacho haina chayakabudisa chinogeza maoko akachena kuti titi dare rakatonga zvakanaka. Pekutanga vakataura kuti chapo hauina ne 70%, Venancio ane 20%. Odzokororazve vataura kuti chapo ane 65%, Venancio ane 24%. Saka chokwadi chacho ndechipi? Ende nyika dzimwe dzingatambira here zvinhu zvakapusa kudai? Izvi zviri kunyatsa kuoneka kuti hapana chokwadi chiripo. Saka zvirikutoratidza kana dai mavhoti akadaro akatambirwa, vatongourayisa vanhu mahara. Hapana. Ndizotoratidza kuti justice hakuna, nekuti chiyo kana mudare chaimo zvatinoziva, nyika ichiri kutongwa chaizvo mudare. Ukapinda iwo kuti ndabirwa $20, unoiziva here mari yavabirwa? Ndabirwa $20, ma$5 ega. Ozozvizve mangwani, aiwa ndabirwa $15, 10 ne$5. Saka zvakuchitaura kuti hapana chokwadi. Saka mavhoti aya dai dzanga dziri nyika dzaitonga nemutemo, mavhoti aya aifanira kuraswa wanhu wodzokera pafresh election.
Pastudio 7 mazerase hamadi vateereri nevashamarari, nyika yezimbabwe ka yatongovaiwo ruyo rwamapfumo rwokuti varombo kuvarombo, nokuti ivava vakuru ivava vari kungoramba vachidzorerwa pamabasa ka pamapenjeni ivava vatove nemari dzavo, vana vadiki chaivo chaivo vari kukwangwaya ende vari kufaitira kuti vanhu ivavo vana vadikika vabude munyika vatize kuzoshaya anovarwisa nenyaya yekuti havasi kuda kubhompawa. Vana vadiki chaivo chaivo kwavari kuma45 vachafa vasina kana zvavanenge vamboita pamabasa. Zimbabwe ka, Zimbabwe ngaione zvokuita. Vanhu ngatitangamuke varume, Zimbabwe iri yaipa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7. Kana muchida kuti mupewo pfungwa dzenyu, tumirai mashoko enyu pawhatsapp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318. Apa munokwanisa kutiudzawo zvamunenge muchifunga pane zvinenge zvichiitika, asi tinokurudzira kuti musatumire mashoko ekunyomba uye mongotiwo gaga kuti vakawanda vakwanisewo kupa pfungwa dzavo. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nasi tiri kutarisa nezvematambudziko ari kusangana nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kushanda kuSouth Africa zviine magwaro eZimbabwe Exemption Permits. Vamwe vanoti mamwe mabhanga anga achimboramba kuti vakwanise kutora mari dzavo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Panoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 919 AM, 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave. Mave kukwanisawo kunzwa nhau dzedu pawhatsapp. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Zimpax inoti mvuu gumi nepfumbamwe dzakafa mwedzi wapera uye yave kuferefeta kuti chii chakakonzera kuti dzife. Vatalend Rusere avo vari kunzi vakapesvedzera mhirizhonga kuMozambique vanyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele naNtungamiri Nkomo.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ya sangana kweza kusiswa mthoka zomuhle ku studio 7 ngolwesithathu mhlaka 8 kuzivandlela 2025 igama nguNtungamiri Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, uhlangothi lukahulumende olubona ngezendle luthi kufe imvuvu ezifika phose yamachumi amabili eChirundu.
Layaphela kokuhamba kona manje esingathi bakhundana inye lesikhuza bakabize izizona so izizona ezinjalo yizo ziyafikisha kakhulu ngamanje.
Abahlali elokitshini leCountry Park esigabeni sehlalani kuhle Garikayi koBulawayo bathi ukuna kwezulu elinengi sokubangele ukuthi amanzi amanengi angene ezindlini abhidlize impahla.
Kunjalo nje umdaka ukukhona kuningi okuhluphayo ihlanyelo. Ihlanyelo nje ngoba nje sisuka endlaleni lesikiyo le abantu abala ukuhlanyelisa ngitho.
Abalimi bakhala ngokuswela inhlanyelo ngesikhathi izulu lisina kakhulu. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwenyamazana zasendle olweZimparks luthi kusanda kufa imvubu ezifika phose yamachumi amabili 19 eChirundu. Uhlangothi lolu kaluvezanga izizathu zokufa kwemvubu lezi. Esaphi Safari kumbiko oluwethule enkundleni yokuxhumana eX. Umqondisi wohlangothi lolo umnomzana Fulton Mankwanya ucele isikhatshana sokuthi ahlolisise udaba lolo ukwenzela ukuba avikele uzulu okuqondileyo. Kule nyanga ezimbili kwafa obhejane inhlanzi lezinye inyamazana elekchivero duzane ledolobho leHarare okubikwa kwabulawa ngamanzi angcolileyo.
The Voice of America, VOA.
Ezinye izakhamizi elokitshini leCountry Park esigabeni sehlalani kuhle Garikayi koBulawayo zithi ukuna kwezulu elinengi kumaviki edluleyo sokubangele ukuthi amanzi angene ezindlini abhidlize impahla lokudla njalo ziswele indawo zokuhlala. Izindlu lezi zibikwa zakhiwa ngomnyaka ka-2012 kungalungisiswanga kuhle indlela yokususa amanzi la nge-drainage, njalo le yimvama nxa izulu lisina. Ikhansili ibikwa yathi izadiliza izindlu ezilitshumi lasikhombisa kulindawo ukwenzela ukulungisa lolu hlupho, kodwa ayisenelisanga ngenxa yokusilela kwemali yokuhlawula labo abazazibhidliza. Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Michael Ndlovu ongumgcini sihlalo wabahlali beCountry Park kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Ikoti pagi, alilo mti edukulu wakulu. So, watolo kutu matokutuwa kona ama zayangi ene ngezindu. Kukalo kubangedwa ikuti, ezindu, bona iwa baya kaguzi. Wayate na pokamba kona mani. Ete natumi, akunda na inwele kukucha. Wapagi zindu kona. So, zindu zongiwe njale, zizwezi afetua wakulu nga mani. Kansili yona iya zama nga manja ukuti, awansi na wana wakulu. Aikiki njele, awabe, awasarika na nga ayongona. Iko kubenzi ukuti, ele le problem. You can see this. I never got in where you know. Yeah, it's really in the echo of your father and Abuna. So, like, if you can see the Azam, I'm a man, the little like he said, Amaz than a hand. I think you can see the government here, the Mukwash is a man. I want to know what it is. You come over with Luna.
What are we seeing in Dawge, Usupolo Lunjan?
Oh, Mr. Mubanga, you would see Lamat Venage, which is the living of the living, and now cool. So, what's up to Alaman, especially to two Messiah, you know, is using the one. You have to Laganama. Let's do many. Ndiwe abantu bonke bathaba ngiya kuyizwe lelinye kakhulu ngoba kakade ngithisa kwezinto yeso so kwesikhathi beyabajuma abantu bangaya angaphideyanga kodwa ke ikakhulu abantu abahlaselwayo yibona ababehlalele uma endaweni ezingavunyelwayo ukuthi befake izindlu zabo khonapo.
Abantu bathola yini amanzi okusebenzisa akhongozelwayo njalo kuba njani kusimo lesi samasuweji?
Ngayizini sina kanje abantu sili ngathi bayaphumula ngoba uhlupho lwamanzi kakhulu lapha kobulawayo nothi e-County Park hhayi lethu luluningi kakhulu amanzi abengasikho emadem then ukuhlalisa kwezulu hhayi ngenkulumo sezihlukulwa kwabantu ezivuraneni sokuka lutshwala ngenxa yokuthi amanzi bakhongozela bayathola kodwa hhayi kuba ngcono i-County layo izama sibile lapha nalapho amanzi abengasikho kodwa izama ukumiramira then uhlupho esilalo lwamasuwa hhayi luningi kwesinye isikhathi anti amanzi ngabuya lapha maningi ayatutumba kine ethuni ethingena la ayibakhala kile into yakho ngamasuka njengathi singathi njengama-resident bayaripota kithi singale sihambe sekukhansil ikhansil ayihambe sekona ngathi kuma-technocrat uhlupho lwamasuka sibili ngabe kuyayenzeka sibili angazi i-government kumbe ngangenela ukuthi dinge ama-private wangesala ama-local authorities ngoba ungathi ama-local authorities sebesehluleka udaba lokuthi banqobe amasuka.
Umnumzana Michael Ndlovu ngomgcini sihlalo wabahlali beCountry Park unhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7. Kulabalimi abathi iyasilela inhlanyelo yomumbu lamanye amabele ngesikhathi izulu lisina kuhle kwezinye izigaba. Abalimi abakhulumela iStudio 7 eCholocho eLupane eNyamendlovu kwanda laseBinga bathi bebelethemba lokuthi lonyaka bazalima amabele amanengi kodwa kukhanya kusehlula ngenxa yokusilela kwenhlanyelo. Kwezinye indawo bathi inhlanyelo iyatholakala kodwa iviza imali ephezulu. Abayithola kuhulumende phansi kohlelo le-Presidential Input Scheme labo bathi itholakala nzima. Sixoxele umnumzana Thembelani Moyo, umlimi ohlala esigabeni seKwarayi eLupane eMathebelele North.
Isizini ka-24-25 iqalise ngendlela edanisayo kakhulu. Isimo somkhathi izulu likhanya liyaklayela. Ngikhuluma nje abalimi baqalisile ukulima baqale izulu lapha kithi linemhlaka 1 January. Okutshengisa ukuthi abantu abaningi akabi leviki beqalisile ukulima. Kuyalinywa sibili hhayi. Umdaka ukhona wala amalanga kumele ukuthi abantu bedonse gadalala kodwa ke hayi kunjalo nje umdaka ukhona kuningi okuhluphayo inhlanyelo nje ngoba bade sisuka endlaleni lesikiyo le abantu abala lokuhlanyelisa ngitsho kukhona okuzinhlanyelo lokho esikunikwayo okungama 2 kg kwamabele yikho sesidanela kikho.
Yes, siyakuzwa kakhulu baba Moyo, singathi ke kuyini okunye
okunye njalo khona okudonsisa emasimini lapha hayi inkomo zisacakile so abantu abaningi bebechaye la amagodi entwasa ugajombo
yikho lapho abantu asebesithilela khona nje kwamalanga la okokuthi nxa umkhathi ungawo lokhu usenza njengalokhu esikubonayo amalanga la ezulu singani liyavuza engxenye mhlawumbe kungathembisa ukuthi abantu bazaphuma endlaleni le khona kodwa-ke ngikhuluma kunje inkotha izifuyo akukabi lokudla kwezifuyo izifuyo zicakile zicakile abantu bayasebenza nje zihlala egangeni badinga izifuyo kagadalala so siyakhuleka ukuthi ngayizulu leli liyana kulo mnyaka izifuyo eziningi zifile kakhulu labantu badonse nzima umnyaka ka-2024 lo sikhalela ukuthi 2025 abe umnyaka ongcono ozaba ngcono.
Umnumzana Thembelani Moyo ngumlimi ohlala esigabeni seGwarayi eLupane enyakatho yemaNdebeleni. Ubexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 eseLupane. Siphinde saxoxa njalo lomnumzana Busani Vundla ukansila kaWard 6 eCholocho.
Esihlangabezana lakho kakhulu ezabelweni zethu emasimini sihlangabezana lokubakhiyalesi kwabazali abayehluleka ukubamba izifuyo in time. Kathesi ungananzelela izulu liyana kuhle emasimini kodwa-ke nxa sokufika isikhathi sokuthi sesikhangelela izivuno inkomo sezingena amahlanga sebeyekela inkomo before isikhathi sokuyekela emasimini singekafiki njengobana kathesi kuqala umnyaka isi-January now. Then from January February March izikolo mabevala abantwana kumbe April siyavulela izikolo zisiyavula isecond term abadala vele abasakwanisa ukulondoloza inkomo ukuthi ziphume emasimini yikho kusuka kube umqoka okusihluphayo kakhulu kakhulu
singathi kuhlupha kanganani konoku kansela
solo ukuthi omunye uyabele izivuno esikhulu esiphakemeyo ukuthi ngawondla abantu bakhe phose umnyaka wonke ukudla kuphelela emasimini ukudla kwabe kungekawomi umumbu uyabe ungawomi engavuni usevuna le nkomo ngapho uyavuna ngapho uyanina inkomo so yikho kukhona kakhulu bese sithi labaphathi bethu abomdabu bayehluleka futhi lapho ukulondoloza ukuthungamela izakhamizi ngendlela eyiyona silabaphathi bomdabu abalisa ama-chiefs ozebhuku bayehluleka ukukhontrola abantu lami nginje ngomunye owathi komunye omnyaka sike savuna sile nkomo emasimini akunjela ukuthi nxa uyabe usuvuna kule nkomo kusese lokuthula engolapho kuyabe sokungasekho ukuthula so yikho esikukhangeleleyo ukuthi mhlawumbe enceko elika-Ward 6 kwelikamathuphula our chief senator ukuthi ngabe bayasihlonipha sibili behloniphe induna yami induna yethu sonke ukuze nxa iphakamisa amazwi ikhuza bekhuze ikwazi ukuthi ikhuza abantwana abalalelayo but abantu bayehluleka khona lokhu ukuthi bekhuze bekhuzeke bayehluleka futhi lokulalela ozebhuku ukuthi hhayi bazali inkomo kaziphume emasimini naso sikhathi samasimu lezi nkomo ziye emadlelweni bona amadlelo ababe sephakathi kodwa lo nyaka ngendlela ukuthi izulu liphuzile ukubuya ngilethemba lokuthi mepe engxenye kuzaba ngcono okuzaba ngcono sibili kakhulu indlala yona kade singasayikhangelelanga njengoba izulu selinile kangaka lakade sinje lokhu eliqhubeka lisinda.
Umnumzana Busani Vundla ngukansila kaWard 6 eCholocho ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ibutho laseMelika namuhla lihlasele amalwecatsha eHouthi kwele Yemen lapho elibhidlize khona indawo eziningi. Lokhu kubikwe ngabezindaba abeReuters. Kulabantu abedlula inkulungwane ezilikhulu asebebaleke emizini yabo empumalanga yakwele DRC ngenxa yokulwisana phakathi kweqembu labahlamukele M23 lebutho likahulumende. Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. kweziphathelane leMelika osemelele ukungena esikhundleni sikamongameli waleli lizwe umnumzana Donald Trump namuhla ucele inkantolo yeSupreme Court ukuthi ivimbe ukugwetshwa kwakhe ngolwesihlanu phezu kwecala lokuhlawula isivalamlomo omunye owesifazana abikwa wayalaye emacansini phambilini kokhetho luka-2021. UTrump wafunyanwa elecala ngumthethwandaba wedolobho le-New York unyakenye, kodwa umahluli wakuveza sobala ukuthi kasoze amvalele ejele. Umthethwandaba weSupreme Court wona ulaye abatshutshisi namuhla ukuthi babesebetshilo kusasa ukuthi bathini ngesicelo sikaTrump. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo landela okwenzakala eMelika njalo eyingcweti kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Isizathu umnumzana uTrump engafuni ukuthi angene esihlalweni segwetshiwe kuwukuthi isigwebo silithunzi, singumthwalo kusithunzi sakho ebuntwini bakho endleleni okhangelwa ngakhona. Ngakho-ke kafuni ukuthi kufike umhla ka-20 athema phambi kwabantu, abantu babone umuntu owagwetshelwa amacala athile, icala elithile. Kuqakathekile kuye lokho njengosopolitiki, njengomongameli, ukuthi afike laphana engumuntu ohlanzekileyo ongelacala ebantwini la kancane, ngoba nxa esegwetshiwe kuyabe kulethunzilo yalelo elikhulu eliyabe lokhu lisithi phela lome phambi kwenu ngumuntu osowagwetshwayo ngamacala anje. Uyakuzwisisa-ke lokho, kafuna ukuthi kulimaze ukungena kwakhe esihlalweni.
I-Supreme Court ubona iphatha udaba lolu olwesihlanu lungakafiki yini, njalo ubona iluphatha njani?
Lanxa ingajwalanga ukuphangisa kakhulu ukwethula izinqumo iSupreme Court yeMelika, isengaluphangisela lolu daba ngokuqakatheka kwalo, kanti-ke futhi isengaluyekela ludlule ingenzanga lutho. Akukacaci kahle ukuthi izabona ngayiphi indlela, izamisa ngayiphi indlela, kodwa amathuba makhulu ngokulinganayo ukuthi isengaluthatha masinyane ithi hayi, isigwebo kasethulwe ngemva kokuba esengenile esihlalweni, kumbe ibeke nje eceleni ngokuzithulela, kumbe ikhulume ithi yona hayi, kaqhubekele phambili. Ngakho-ke sazabona khona lapho sekusenzeka ukuthi iya ngapha kumbe iya ngapha, kakucacanga okwamanje.
Engena nje embusweni mhlaka-20 kuyona le inyanga uTrump, kuyini okungakhangelelwa nguzulu weMelika lamazwe omhlaba nje jikelele kumbuso wakhe?
Ukungena esihlalweni kukamongameli uTrump kuza guqula indlela eziningi iMelika esebenza ngakhona, phakathi eMelika emhlabeni wonke jikelele. Njalo sesise sambona ethinta iGreenland, ethinta iPanama, ethinta iCanada, ethinta iChina, kutsho khona ukuthi kwezangaphandle kwezobudlelwane labanye amazwe kuzaba lenguquko ezinkulu kakhulu. Amanye amazwe azasele egcekeni engelamngane ajwayele ukuba lobungane leMelika, amanye-ke enjengabo-Israyeli azathola umngane oqinileyo kakhulu. KwabaseRussia le-Ukraine kusengenzeka ukuthi kuyisebenzela iRussia nxa esengenile uTrump, kodwa kakuthembisi engakangeni, ngoba ungumuntu ongacacanga ekusebenzeni kwakho, usengaya ngapha engapha, angathi ukhonela ngapha buyaye ngapha. Ngaphakathi eMelika sizabonelisa kakhulu ukungena kwabantu ngokungekho emthethweni, sizabona gijimisa kakhulu ukukhetha amajaji lawa akhangela izinto ngendlela le Democratic Party engakhangeli ngakhona. Sizabona egijimisa ezomnotho, sizabona njalo efaka imithelo le okuthiwa ngamatharifu ebudlelwane lamanye amazwe. Indlela azasebenza ngayo vele izathinta wonke amazwe ngendlela enkulu kakhulu, ngendlela angazange athintwa ngayo eminyakeni leyo ngu-4 edlulileyo.
Umnumzana Efidlela Ncube ulandela okwenzakala eMelika, njalo uyingcwethi kwezombusazwe. Sixoxela ekobulawayo.
Lind
njani balaleli bomsakazo we Studio 7. Sifisa ukulivikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje ku VOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelink efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilink ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lomnumzana Thembelihle Ndlovu. Yena olenkampani elungisa impompi zamanzi asetshenziswa ezindlini lezo kuthwala ingcekeza yabantu ukwakha izindlu leminye imisebenzi etshiyeneyo. Nangu exoxa lo Gibbs Dube we Studio 7.
Ngirani company plumbing eyami, plumbing and electrical ngaseDurban.
Yes, ngathi inkampani leyo ibizwa kuthiwa kuyini?
Uma uyi-checka kwi-internet uLihle and electrical plumbing maintenance.
Ye, lenzani khonapho kukampani yenu?
Siyenza ukwakha i-buildings kaphansi, ukwakha plumbing nogesi. Siyasayina ne-certificate uma kuthi umuntu ofuna ukudayisa umuzi, ama-COC siya-offer.
Nxa usenza umsebenzi wonalo we-plumbing lowo, kambe singathi wawuqala phansi kumbe kunomuntu wakufundisayo, waqala njani khonokho?
Ukufunda ngakwenza lapha, ngafundiswa omunye umuntu ngisebenza as assistant. Ngokubekezela kwaye ukuthinini kuba nzima vele uma ufunda umsebenzi phansi komunye umuntu ekubhadala imali encane. Kwangiphusha ukuthi ngize ngibe nesifiso sokuthi ake ngenze into eyami, kodwa ngiqale ngithole ulwazi. Ngithole ulwazi bese ngizohamba-ke ngiyofunda-ke ngithole iy'ncwadi ey'phelele ezingivumela ukuthi ngikwazi ukusebenza.
Ye, wasuqala nini inkampani yakho le?
Inkampani ukuyivula ngirejiste last year, which means mangaphazami laphana uJanuwari. Bhati-ke mina vele ukusebenza ngaqala ukuba kwi-industry 2014, ile ngaqala khona ukuthi ngibe show ukuthi sengizimela ngingedwa. Ngiplana ukuvula inkampani, i-certificate zami zaba approved ngo-2023.
Singathi kuyasebenzeka yini baba Ndlovu?
Kuyasebenzeka Dube, khona akukho lula kodwa ma uyindoda kufanele uqine, ngoba vele ayikho into eza lula ekuthinini usebenza ngabantu. Funeka uthembeke, funeka ube sure futhi into oyenzayo ukuthi izokwenza omunye umuntu akwazi ukuqhubeka anikeze omunye umuntu ulwazi lwakho nangendlela osebenza ngayo ngabantu.
Kodwa kuyaphileka yini kubhizinis yaleyo? Kuyabisa inzuzo?
Inzuzo iba khona Dube. Into engayi-understanda kakhulu ku-construction umsebenzi ongapheli, umsebenzi ohleli u-wanted. Ngikhumbula ngalesi sikhathi se-COVID kwaba nento yokuthi shutdown, lockdown, kwavalelwa abantu. Mina ngaze ngavalelwa, ngaba ne-permit yokusebenza all over the country, ngasebenza futhi ngakwazi ukuphila. So isifiso engaba nazothi abafowethu uma bekhona abanye abafisa ukuthi bathole umsebenzi o-right. U-construction work kunzima vele ukusebenza ku-construction because omunye umuntu usuka kuthathe ez umuntu ongafundanga, kodwa umsebenzi ohleli u-most wanted.
Sizokuthola lungisa lamagiza lokunye, awusitshela ngamapitshana okunye kwini?
Into engizoyichaza kabanzi, amagiza maintenance, indlu siyamaintaina, pipe leaks, block drain, leak detector, i-plumbing yonke maintenance, ama-toilet installation, bathroom installation, giza installation, giza repairs, toilet repairs, into esizenza kakhulu lapho kwikampani. Noma ungena kwikhasi lethu uyakwazi ukuyithola kwi-Facebook, ikhona futhi uma ungangena phansi uka Thembelihle Ndlovu uyamthola ku-Facebook, ubuse ubona yonke into oyifisayo lapha uyayithola ikhona.
Ye, abafisa ukuthi bakuxhume ungathi bangakuthola ngaphi?
Ngitholakala ku-073-951-3333.
Ku-WhatsApp
ikhona leyo number.
Uyiphinde?
073-951-3333. Ngiphinde futhi ngithi mina ne-cross country we do, siyahamba sokuya ukuvumelana ne-client. Ikhodi ye-South Africa +27. Bese uthi number oyifonelayo 073-951-3333 uzothola uThembelihle wakaNdlovu.
Ye, sizwa njalo Ndlovu, kuthiwa uyafundisa abantu khonokho ke okhuluma ngakho into ze-plumbing lento zifanayo. Akusitele ngamaphitshana ngakhonokho, uwenza njani khonokho?
Sengifundise abantu abaningi ngesifiso engifisa ukuthi umuntu onesifiso sokuthi athole ulwazi naye azimele kusasa, azithole sephilisa umndeni wakhe naye futhi eziphilisa. ngiyakwazi ukufaka esikolweni ufunde ubeke imali yakho ubusuya ke ufuna ke isitifiketi ke usunolwazi.
Umnumzana Thembelihle Ndlovu isizalwane seZimbabwe esile bhizimusi kwele South Africa. Ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ese Cape Town khona le kwele South Africa. Sokuyisikhathi sokuzwa impono yenu lina balaleli bethu be Studio 7 elisithumela yona nge WhatsApp.
Salibonani, salibonani Studio 7. Umlevo okhulumayo kolo station. Hey, mina ngikhathazekile manje. Yazi umnanga kwavela engena from 1 anzange ngamthanda lo muntu. Angimthandi. Kala sithunzi sokuba ngupresident. Lo muntu izandla zakhe zingolile emathefeleleni. And ubebuya maye lokho esithi uyenza i-development emashonaleni. How can you be a president ofuna ukudevelopa one side ungadevelophi yonke indawo? Then u-expect ukuthi uzoba i-good leader. Yes, I wish isikhathi sake masiphela bemfakeje. Ngisho isifiso sami kwelithi abotshwe.
Hayi, Sanibonani Studio 7, Sanibonani Studio 7. Hayi, Philani, siyabonga. Sibonga nje ngenkulumo yabantu abathi bona usuka ngizwe urongo ukuba sokungazathi sokuyiligasi yasekulapho. We have to blame ukuthi e-Africa why kwaba lolokuze i-Ian Khama ngaphansi kayise uSerete Khama. Why kwaba lo John Senior Kenyatta ubuye uJomo Kenyatta. Why kwabuya kwaba lo Kabila Senior, kwaba lo Kabila omncane, kwaba lo George Bush Elder, kwaba nama-Junior George Bush. It doesn't mean anything though, can. As though umuntu eyimemba that particular party, it doesn't destroy anything. Akulanto ukuthi lokhu kuyabe sokuyiligasi yangakithi. No, ma ungamthandi umuntu ungamthandi vele ma ungangenanga ephathini leyo, just do aside with that. Uright usibangilizwe because indlela yakhe ongene ngayo useproducile kuyabonakala. From now izaphu lokhu yarepistwayo kuyevokote junior councillor and nabantu ababekhontestele u-MP ubonakele mpela kunamandla phambili ngosibangilizwe phambili. Thank you, siyabonga Nkomo, qhubeka.
Studio 7, Studio 7 njani? Hayi, Studio 7 impela lelo liqinisa impela lo babo bekakhulumethi abantwana besindebeleni bangafundiswa ngamashona kanjani. Kanti kufuna ukubulawa luphulimi, kufuna owesi, kufuna ukubulawa isindebele kanjani. Kungathathwa impela umuntu ongazi isindebele ehambe efundisa esindebeleni. Kuyabe kuthini? Angithi kuyabe kuphezulu kwesomething ukuthi kumele kubulawa lolulimi. Umuntu esindebeleni akafundise esindebeleni. Weshonini akafundise eshonini. Wesikhalangeni ngakutshala akafundise isikhalanga. Kanti lowaya ngathi kufuna ukubulawa ezinye izilimi kukhuliswe ishona.
Studio 7, Studio 7 omuhle. Njani donke basakazi? Siyathanda, sithanda, sibonga le ndaba zenu lisedelela zona imihla ngemihla. Hawu, kuze sizwe lapana lalaphana sithanda ukuthi kuhamba njani. Hayi, sibonga lezulu elihle elinayo. Lapho ematopo hayi izulu liyazinela lakho konke kuhamba kuhle. Siyabonga.
Njani njani lapho likhona liyaphila mina. Kumnyaka omusha kini lonke ngiyalithanda thanda edaluka moveni ngwenyana. Awe.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo ngeWhatsApp. Ku-Life Talk lamhlanje sixoxa ngokulungiswa kwamaphepha ohlobo lweZimbabwe Exemption Permits ngohulumende wakwele South Africa. Siziphethe ngebezihamba phambili. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwenyamazana zasendle olweZimparks luthi kusanda kufa imvubu ezifika phosi amachumi amabili eChirundu. Ezinye izakhamizi elokishini leCowdrey Park esigabeni sehlalani kuhle eGarikayi koBulawayo zithi ukuna kwezulu elinengi sokubangele ukuthi amanzi angene ezindlini abhidlize impahla. kulabalimi abanengi abakhala ngenhlanyelo ngesikhathi izulu lisina kuhle endaweni zelizwe ezinengi. Kwanele Mthwakazi likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Walivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.